kusarudzwa kwavaviri ava kuti vatungamirire makanzuru avo kwasimudza mutauro wakasiyana-siyana munyika. Vamwe vagari vachiti vachiri vachiti pabasa rekutungamirira makanzuru zvichaita kuti varemerwe nemabasa. Vamwewo ndivo vari kuti vaita vadiki pamusoro pazvo vari vanhukadzi, asi vamwe vachiti zera remunhu nekuva mudzimai hazvina basa. Asi meya Chiwara vachitaura nestudio 7 mushure mekusarudzwa kwavo nemamwe makanzura vati havatozokanganiswa nezera diki kuita basa ravo uye kuti guta remasvingo risimukire vagari vachiwana ugaro hwakanaka.
Ndichiti pazera ndingava ndiri mwana mudiki, asi handisi kunoshandisa maideas angu nepfungwa dzangu chete muofisi yameya. Ndine vandu kunoshanda navo, iyo timu yandakapinda nayo, going to work together to ensure kuti no zvatikapromisa vanhu munguva dzataikumbira kuvoterwa munguva dzesarudzo tagona kusangana nazvo.
Ukuwo Muzvare Sande avo vasarudzwa nhasi kuepwet vanoti makore haana basa, asi chinodiwa kushanda nevamwe zvakanaka vachiwana pfungwa kubva kuvanhu vakasiyana-siyana, uye nenyaya yekuti munhu mudzimai kana kuti murume haina basa pakutungamirira maguta.
Matambudziko aya haatangane nemunhu nekuda kwekuti ane 25 years kana kuti mudzimai kana kuti murume. Matambudziko anosanganikwa nevagari whether uri mukuru kana kuti uri mudiki. Saka ndinovimba kuti having background iyoyo pakasimba kuti ndishande nesimba pagove neshanduko kubva paleadership yakamhenge iripo kudhara.
Vagaragara savarangarira mutivi vave mumasvingo vanoti Muzvare Chiwara vanogona kuomerwa nebasa vachidhererwa nekuti mudzimai wechidiki.
Mei aiswa uyu ndiri kuona kuti panyaya yemakore akawawa pachava nechallenji hombesa sitere, nenyaya yekuti tichaona kuti management yeukanzuru musekretariati yachona iyo pachayo uye unongo makansela vachange vachimudhera pane mamwe madhisizhen angafanirwa kuti ave achi nenyaya yemakore, nekuti uo zvakare munhu asati ava neexperience.
Asi mumwe mugari wemuwadhu munobva Meya Chiwara amai Beatrice Hamadzirip vanoti maonero avo akasiyana neava mutiva.
Ya indoona sekuti zvera harina basa. Inodiwa ndechekuti uno ruzivo here mushande wotomuziva ari musana akadzidza. Saka zvezera rake handioni sekuti zvingamutadzisa kuita kumira pachinzvimbo cheomeya.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA Muzvare Nyaradzo Mutande vati vanotarisira kushanda zvakanaka nameya vatsva vasingatarisi zera rake kana kuti mudzimai.
Tinofara zvikuru nekupinda kwaita Muzvare Shanda Uchiwara pachigaro cheumeya. Tinoti makorokoto zvikuru. Tinofara kuti mudzimai akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinofara kuti wechidiki akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinovimba kuti tichakwanisa kushandirawo zvakanaka, uyezve zvichatirerusira isuwo semadzimai anogara mumashini panyaya dzeservice delivery.
Sachigaro wedhorobha reAppwards Muzvare Sande vati vakakurira mudhorobha iri kusvika vapedza zvidzidzo zvavo zvesociology paUniversity of Zimbabwe, saka vanoziva matambudziko emo kunyanya edzimba dzekugara nemagetsi nemvura yekunwa, vachiti vanotarisira kuzvigadzirisa.
Hatina pekugara pakagadzikana, nzira dzakagadzikana, misha wedu irima rega rega kana amateko, zvichireva kuti hatina magetsi nemvura yekuchera mumigodhi. Hatina running water inobva kucouncil.
Apawo Meya Chiwara avo vanoshanda mubhanga repOSB mudhorobha remasvingo uye vakaita zvidzidzo zvebanking and investments nechikoro chenatu university vati vanotarisira kugadzira matambudziko anosangana nemadzimai nevechidiki munyaya dzekukwanisa kuwana mvura, magetsi nekugadzirwa kwemigwagwa kana kuti service delivery, kunyanya dambudziko remvura nevana vari kutora zvinodhaka.
For the women together with my fellow councillors kuti tidelive kwa muri ma residents emasvingo as we have promised. We know service delivery we are going to look into it. We are also going to look into nyaya dzema drug abuse ne ma early marriages tichiprotect our vechidiki kuti vave vane mangwana rakajeka.
Meya Chiwara nasachigaro Sanda vaita mukurumbire wekuva madzimai ekutanga kupinda pazvigaro izvi mumadhorobha avo kubva gore ra1980 nyika yawana kuzvitonga uye vaine makore echidiki izvo zvaita kuti vatenderere pamasaisai. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.